Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 23, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikuti izvo ndizvoziya vasati vafit for discharge, but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude, uye zvine mamwe matesta akaitwa pavari zvibude, kuti atazonyatsongopa detail report kune munhu wese on our end.
Sangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richaburitsa mashoko azere pamusoro peutano hwevakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano iri Dr. Peter Magombei, avo vari muchipatara mushure mekupambwa nekushungurudzwa. Vagari vekumasvingo vanoti kunyange hazvo vachitsigira urongwa hwekupa masimba kumatunhu kana kuti devolution, chirongwa ichi hachisi kufambira mberi nekuda kwekuti hapana chido chekuchizadzisa kubva kuvatungamiri venyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richaburitsa mashoko azere pamusoro peutano hwevakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano iri Dr. Peter Magombei, avo vari muchipatara mushure mekupambwa nekushungurudzwa. Mutevedzeri wemutungamiri wesangano iri Dr. Samson Ndoro vanoti Dr. Magombei havasati vasimba zvekuti vangaburitswa muchipatara, nekudaro vachiri kuongororwa navana chiremba. Dr. Magombei vanonzi vakapambwa nevarume vatatu vaive vakapakata zvombo vakagara muutapwa kwesvondo rose vasati vasiyiwa musango riri kunyabhira makiromita 30 kubva muHarare. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Ndoro.
Chikuti izvo ndizvoziya vasati vafit for discharge, but vari kuongororwa chiri muchipatara. Tangozongomira kuti medical report yavo ibude, uye zvine mamwe matesta akaitwa pavari zvibude, kuti atazonyatsongopa detailed report kune munhu wese on our end. Tichinyatsokudzaiwo zvinenge zvinoboa.
Saka munotarisira rini kuzopa gwaro ramuri kutaura kuti rinenge rabuda iroro?
Handina hangu specific time, but now zvinhu zvave pedo. Zvinogona kunge zviri kana zvanhasi kana mangwana, but zvave pedo. Ndingofollowa maproper channels ekuteedzerawo tichiita informawo nezvikozi zvinhu zviri kuitwa nechiremba ari kumuexamina nemalawyers nechivhuvha malawyer. Saka zvinhu zvekuti tinenge tichida kuti tiendere situation yacho inefomawo.
Tiri kutoonawo mune mamwe mapoka enhau vari kuburitsa mashoko ekuti Dr. Magombei vakakuwadzwa kushungurudzwa kwavakaita zvekuti vakutofamba newheelchair. Mungatiudzawo zvakamira sei?
Hai, yekufamba newheelchair hamunoti aware of that. I think mapepa nhau anenge asinonyatsoziviswa mune zvakawanda. Uyezve zvekukwadzwa izvinto zvendatizvo ndii ndichanyatsokwanisa kukomenta kana tichanyatsokwanisa kukomenta tane full report. Hatidi kuti tingoita kuzivisa nambichana. I don't think zvinenge zvine professionalism mukati, asi kuti tongonyatsongozadzisisa tanyatsobuda nefull medical report investigation dzisapera. Ya, anoita nezveutano.
Asi vachiri muchipatara here kana kuti vakabuda muchipatara?
Vachiri muchipatara.
vakukwanisa kuonekwa here nevamwe vasiri vemhuri chete?
Aiwa, vasikati vakukwanisa kuonekwa.
Imiwo sesangano vakawanda vanga vachitaura kuti vana chiremba vakanga vati havasi kuenda kubasa nenyaya yekuti Dr. Magombei havasi kuzikana unzo varipi. Dr. Magombei vakawanikwa madzokera here kumabasa?
Napaerirani nenyaya iyoyo ei tichida kumbomira kuti zvoni tichange taziviswa kuti chii chakaitika pavari uyezve tauda kutanga kutiwo tichichioma negotiation naemployer wedu tichigadzirisa nemiyedzo tikwanise kudzokera kumabasa.
Asi muri kuonawo zvinhu zviri kuitika muzvipatara, tiri kunzwa varwere vari kufa, vamwe vari kutadza kurapwa vachidii. Vakawanda vari kubvunzawo kuti vana chiremba havasi kurwadziwa here nezviri kuitika muzvipatara izvi.
Situation inototirwadza zvingaite, hatidi kunge tisiri pabasa. Tinoti tichitorwadziwa zvikuru, asi chiremba anenge asina kugutsikana. Anenge ari tingati dangerous kune patient. Tichikurudzirawo kuti dai employer wedu akasika kutibatsirawo mune zvakanaka kuti tikwanise kuita sei kudzokera kumabasa.
Vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Samson Ndoro vari parunare muHarare nestudio 7. Vagari vekumasvingo vanoti kunyanga hazvo vachitsigira urongwa hwekupa masimba kumatunhu kana kuti devolution, chirongwa ichi hachisi kufambira mberi nekuda kwekuti hapana chido chekuchizadzikisa kubva kuvatungamiri venyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Izvi zvabuda pamusangano wange wakarongwa neStudio 7 neMedia Center kumasvingo nhasi. Vachitaura pamusangano uyu sachigaro wemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaThomas Mbetu vati sevagari vanofarira chirongwa ichi icho chiri mubumbiro remutemo wenyika, uye vanoshishikana kuti chirongwa ichi hachisi kufamba nekuti vatungamiri venyika havasi kuda kuti chirongwa ichi chibudirire. Vati vatungamiriri vanoda kuramba vakabata matomu.
Because this knows that we don't have much. This knows that our priorities are not that. This should not participate. This should not teach world our leaders accounting.
Vanoti kana pakave nehurumende dzematunhu zvinoreva kuti vanhu mumatunhu aya vanenge vavakiita zvirongwa zvavanoda kwete kuenda kuHarare. Murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mugodzwa vaudza musangano uyu kuti havaonese kuti chirongwa ichi chichabudirira nekuti chikabudirira vanhu vanozopfuma, izvo zvinoita kuti vanetse kutonga. Dr. Mugodzwa vati vatungamiriri vanofarira kutonga varombo, uye zvirongwa izvi zvinobudirira chete munyika dzine utongi hwejekere.
Kuri kuti devolution inobudirira pabenefits anowanikwa nevanhu ngeaya vanhu vese vachafarira kushandira nyika yavo, nenyaya yekuti umwe neumwe wedu anenge achiwana paanonokora. Hamene kana muchibanzwisisa kana devolution kuri kuti yaitwa nemazvo muno mumazvino kana muno muZimbabwe, munhu wese will be a full participant in governance. Unenge uchitoona kuti ndiri kutonga nyika iyi.
Vachitaurawo pamusangano uyu meya vemasvingo vaColin Maboke vati ichi chirongwa chakanaka chose, asi pane zvinofanira kugadziriswa kuti makanzuro ematunhu atange kushanda. VaMaboke vati kanzuro yavo yakatopiwa mazana maviri ezviuru zvemadhora pasi pechirongwa ichi, asi mari iyi haina chayakashanda nekuti hapana kanzuro yedunhu inofanira kunge ichiona kuti mari iyi yashanda sei.
For example, kutangapuwa 200,000 takangoipuwa zvika hatina kudzonzo munoita sei nayo mari iyoyo. Hakuna wakati konsulta kuti maprojects amoda kuita mukanzo anoda mari yakawanda sei. Takatoda kuita zvibhorani nemari iya, but pane process yokuti kana yaita zvibhorani nemari dzegovernment hatifumi makuseni takangoitora mari iyoyo tinoti tatouya kune wepote dzirira chibhorani apa itai apa itai apa. Pane maprocedures anenge achidiwa kuti aitwe futi anoenderana nemaregulations eplus. Saka anotora futi nguva yacho kusvika mari yadi yarwa neinflation.
Mubhajeti regore rino hurumende yakaisa parutivi mari inodarika mamiriyoni mazana matatu kumatunhu ese. Kanzuro yemasvingo iri kutarisirwa kupiwa mamiriyoni maviri. Vafinos Makwarimba veZanu PF vanove nhengo yemasvingo provincial council vaudzawo musangano uyu kuti nhengo dzeparamende idzo dzichange dziri nhengo dzemakanzuro ematunhu aya ndidzo dzinofanira kugadzira mutemo wekuti makanzuro aya atange kushanda, asi vati vanoziva kuti pane zvavekuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya iyi.
I am sure the noise yamuri kunzwa yakawanda zvinambobviri, and maybe my legislators acho ndovasingadi because they want to be part of the council, but it's contradictory, like the mayor has already spoken.
Imwe nengo yemasvingo provincial council vari vebato remdc inotungamirwa navanelson chamisa Mai Sara Matenga vaudza Studio 7 kuti hazvifadzi kuti kubvira pakaitwa sarudzo kusvika nhasi havasati vave kushanda. Zvimwe zvabuda pamusangano wanhasi ndezvekuti vanhu havasi kufara kuti vanhu vanobva kune mamwe matunhu ndivo vari kuuya kudunhu remasvingo vachipiwa mikana yekuzotanga mabhizimisi akaita sekuvaka mahotera, kuita mabasa ekuredza nemamwe kudhamu reto kwemukosi, asi vagari vemudunhu vachishayiswa mukana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutauriri webato reZANU-PF mudunhu reCanada, vaJones Musara, vanoti vakabatana nezvimwe zvisvaro zveZimbabwe zviri muAmerica neshamwari dzebato ravo mukuratidzira nemugovera vachishora zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira pamberi pemusangano weUnited Nations General Assembly wechimakumi manomwe nena uri kuitwa kuNew York. Vamusara vanoti ivo nevamwe vatsigiri vebato ravo vakatoita musangano nemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avakauya navo manheru emugovera. Vamunangagwa vanga vakatarisirwa kusangana nezvisvaro zveZimbabwe nezuro, asi musangano uyo unonzi wakazomiswa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navamusara nezvenyaya iyi.
Kuratidzira kwakuri kwekutaridza pasi rese kuti vanhu veZimbabwe havasi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero, udzvanyiriri hunobuda through masanctions nekutsigira vanopikisa utongi hweZimbabwe. Saka isise nhengo dzeZANU-PF dziri muCanada neAmerica takaona zvakakodzera kuti tiratidzire kuti pasi rese rione kuti hatisi kufara neudzvanyiriri huri kuitwa nenyika dzekumadokero. Udzvanyiriri uhu through masanctions huri kudzvinya budiriro yeZimbabwe, nekuti zvinoitika ndezvekuti kana pane vanoda kuita business neZimbabwe vanenge votya zvino kuti tikazoonekwa tichifambidzana neZimbabwe, America neEurope inozotipanisha. Saka taida kuti vanhu vaone kuti aiwa, hatisi kufara, masanctions ngaaende, hatina zvatakakanganisa, tiri nyikawo iri kutozama kuzviriritira nokuti abudiriro kuvanhu vayo.
Asika vamwe vanoti imi sebato reZANU-PF makawanikwa muchitsvaga nhengo dzimwe dzeimomo muAmerica dzeZimbabwe 12 movement kuti dzive dziri pakuratidzira kwenyu, zviri kufamba sei ipapo?
Well, ZANU-PF musangano unotsigirwa nevanhu vakawanda pasi rose. Support yedu haisi kuZimbabwe chete, support yedu iriko pasi rose nekuAmerica. Semusangano hatingarambi kana masahwira yedu akauya kuzotibatsira, hapana chakaipa. Asi chatoda kungoti pasi rose rizive ndechekuti zvinhu zvakarongwa nemusangano weZANU-PF, asi zvatinoziva ndezveudi pahunhu hwedu. Kana une urongwa hwauri kuita, sahwira wenyu akasununguka kuuya achizojoina. Saka zvakaitika ndezvekuti madzisahwira edu anotsigira ZANU-PF akange aripo, asi vanga vari varedzi vechirongwa tisu nhengo dzeZANU-PF. Ndosaka tanga tiri pamberi tichiti masanctions ngaabve, udzvinyiriri wenyika dzekumadokero ngaabve, Zimbabwe ibudirire. Kana pane zvatinokanganisa ndezvedu pachedu semaZimbabweans kuti gare pasi toita matare edu togadzirisa zvinoda kugadzirisa.
Vanga vari mutauriri webato reZANU-PF mudunhu reCanada vaJones Musara vachitaura vari parunhare muNew York naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, Marvelous Muhlanganya uye abatowo mumiriri weHighfields mudare reParamende vari vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaHappy Mochidziva, avo vanga vari muNew York pakuratidzira kwanga kwakarongwa nevatsigiri vebato ravo vari muAmerica. Vachidziva vanoti vari kufara nekuwana mukana wekubatana nenhengo dzebato ravo dzemuAmerica, Canada neBritain dzakanga dziri pachiitiko ichi, sezvo vakawana mukana wekushora mafambisirwo ari kuitwa nyika nehurumende yavamunangagwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita Namavlas Mhlanganya we Studio 7.
Kuratidzira kuri kuitwa kuno kuri murongwa wedu semusangano kuti nenyaya iri kuitika kunyika tikaona zvakakodzera kuti tichitore mastreets awa second home tiwane kuchiratidzira pamusoro pecorruption iri kuitika munyika pamusoro pemaabductions ari kuitika munyika pamusoro pekuona kuti space yese freedom yaakuvhara saka tinofanira tisimuke semazimbabwe tiratidzire kuti zviongoneko nekuti tikanyarara hakuna anoziva kuti zvatiri kuchema izvi zvii nekuti kana zvinonzi mwana asingachema anofira mubere saka tiri kungotaura kuti vati vamwe vatinzwewo nedzimwe nguva tinowana vanouya kuzotibatsira kuti zvedu zvigofamba zvakanaka.
Vatungamiri venyika vaemarson munangagwa vanenge vari muno munew york paunited nations pane here zvamungada kuti pasi rose rizive pamusoro pezviri kuitika ikokunze
pasi rose rinofanira kuziva kuti nyika yedu yasvika panguva yakaoma nekuti tine mutungamiri asingatyi kuuraya asingatye kukuvadza takazviona pa1 august vanhu vari mukati weguta vakapfurwa vakasha vakafa ende vakahurumende ikaenda mberi ichiramba kuti haisiyo yazviita asi komishini yavo yaikabata kuti hurumende vanhu vakapfurwa mumwedzi wajanuary 14 january hurumende ikatanga kuti haizvizivi kuti ndevanani varepa vakadzi ndevanani vaita zvakati nhasi unowo takati tinoda kuapplya demonstration vakatanga kuitwa maabductions asvikana nhasi maabductions ariko zvakaitika kuna dhokotera vatakuwana vachiitwa abduct vachizodzoka vavavavhirikidzika pfungwa dzavo kuti zvinofamba sei zvese izvi zvinhu zvatoda kuti nyika yese pasi rose rione vazvizive kuti zvatarisana nezimbabwe kuzimbabwe kune crisis iri serious nekuti vanhu hapana ari kukwanisa kuwedzerwa mari yake nekuti nyika yacho haina mari akavharisa pakanga tichikwanisa kumbotrenda neforeign currency patava tiri munyika asi zvakavharwa zvese saka iye zvinoizvi patasvika chero kuzvipatara pakuchitengwa mamishonga nemaus dollars hatichakwanisi kuzviita nekuti haichakwanisi kusenza munyika imomo vanhu vari kufa nebp vanhu vari kufa neshuga vanhu havachana mumari kana yekunotora mapiritsi avo angave mukondombera kana chirwere chipi saka zvinhu zvaoma macherepa haasi kukwanisa kuenda kumabasa nekuti haana masalari saka vanhu vedu vasvika pakaoma.
Avanga vari mumiriri weHighfields mudare reparamende vari vebato reMDC vaHepimo Chidziva vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vechikoro vangangosvika vanomwe vaurayiwa muKenya muchire mekudonha kwemupanda wechimwe chikoro chiri muguta guru renyika iyi reNairobi. Vanhu vangangoita vaviri vakuwadzwa paridzwa pfuti muchivanze chedare reSenate remuHaiti nhasi. Komiti yedare reSenate yeHIV AIDS yagumbuka mushure mekunge Natfarm yaramba kuti mishonga yemaART yashomeka munyika panguva iyo vanoshandisa mishonga iyi vachiti vave kupiwa yemavhiki mashoma. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Komiti mbiri idzi dzanga dzadai dzavanhu vakasiyana-siyana vane chekuita nekuwaniswa kwemishonga yemaantiretroviral therapy kana kuti ART munyika kuti vanzwe pamusoro petsamba yenyunyuto yakanyorwa nesangano revanorarama neHIV and AIDS vachiti mishonga yavanonwa iri kunetsa munyika. Vanga vadanwa kuzopa uchapupu vanosanganisira National AIDS Council, NADFARM, Medicines Control Authority of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Country Coordinating Mechanism for Global Fund. Valameki Chipomwaramba, avo vanga vakamirira NADFARM, vati havana dambudziko remishonga yeRTE kunyanya first and second line drugs.
For ARVs, as I said, May to June,
kuma ARVs mumwedzi waMay kusvika June, pamafirst line nesecond line drugs tange tine mishonga yese, asiwo pane mathird line drugs hatina rubatsiro rwakawanda rwatinowana, saka awa anogona kumboshayiwa.
Asi zvarambwa nava Oscar Mundida, vanova murongi wezvirongwa zveGlobal Fund munyika, kana kuti Zimbabwe Country Coordinating Mechanism for Global Fund, avo vanoti mishonga mishoma, uye zviri kuitwa zvekupa vanhu mishonga yemavhiki maviri hazvitarisirwi. Vamundida vati, kana zvinhu zvakanaka munyika, vari pamishonga iyi vanofanirwa kupiwa mishonga yemwedzi miviri kana mitatu.
Medicines take 8 to 10 months to come in.
Mishonga inoita 8 to 10 months kuuya munyika. Yakasiyana nekutenga mabanana kungoti pawadira wotenga. Kuvapo kwemishonga hakumeje nenguva pfupi. Zvinhu zvinodiwa zvinokosha. Uye pamusangano wekuCCM wakabva kuita nevakabva kubazi rezveutano vakataura pachena kuti mishonga yesecond line drugs inotengwa National AIDS Council NAC ichange yave mishoma mukati memwedzi mitatu ikutevera. Uye kunyangwe tikatenga pari zvino zvinoreva kuti tinozowana mishonga iyi mushure memwedzi mipfumba.
Vamunzida vatorowo mukana kutsanangura kuti mari yakawanikwa neZimbabwe kubva kuGlobal Fund inoshandiswa pamakore 2018 kusvika 2020 inodarika zvishoma madhora mamiriyoni mazana mashanu inopiwa yese, asiwo vakati hurumende yeZimbabwe yakavimbisawo kuti parubatsiro rwawakapiwa urwu ichaisawo madhora mamiriyoni makumi matatu ane mazana matanhatu kubatsira munyaya yeutano. Asi National AIDS Council yati pamari iyi hurumende yakaisa madhora zviuru mazana matatu chete kusvika pari zvino. VaAlbert Manenji, vanove vakafanobata chigaro chemukuru weNational AIDS Council, vanga vataurawo kuti sangano ravo harina mari yekunze yekutenga mishonga inozivikanwa kunzi yesecond line drugs. Kusabuda pachena kwenatfam uku kwasiya dzimwe nhengo dzeparamende neseneti dzichitsutsumwa nekusabuda pachena uku. Senator Lilian Tivias vekudunhu reMidlands vari veMDC vayeuchidza vamwaramba kuti vanofanirwa kutaura chokwadi sezvo vanga vatora mhiko izvo zvatsigirwa nedzimwe nhengo. Zvichakadaro, kune vamwewo vari kunyunyuta nekuenda kwegurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuNew York kumusangano weUnited Nations, zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzvipatsara zvehurumende. VaVivid Gwede vanoti vamwewo vanga vachifanirwa kutanga vaona kuti kuzvipatsara kwavana vana chiremba.
Zvino izvinoti kuenda kwaita Obadiah Moyo vachisiya zvezvakare muzvipatsara muchine dambudziko rakatanga. Apo madokita nemanesi vakatanga kuti vari kudawo mari yakati wandei. Zvinoratidza kuti havana chido nekugadzirisa upenyu hwavanhu, havana chido, havana hanya nekutambudzika kuita vanhu vanhu vari kufa muzvipatara. Muzvipatara hamuna vemishonga, hamunazve varapi vacho, nekuti varapi vacho vari kuti aiwa mari yatikupiwa nehurumende haikwani.
Vana chiremba havasi kuenda kumabasa vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vashandisei kuenda kunzvimbo dzavanoshandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutsendo Mawere.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vanhu vazhinji vanofunga kuti kushaya mbereko munyama kana kuti kutukwa naMwari, izvo zvinoita kuti vagare vasina mufaro muupenyu hwavo. Kirimudzamiri anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi dzeutano dzinoti pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vanhu vaviri vatadze kuita vana sokuronga kwavanenge vakaita pavanenge varoorana. Mumwe mudzimai akasangana nedambudziko rekutadza kuita mbereko, amai Senzi yaMaponga, vanoti vakaroorwa mugore 1989 asi vakapedza gore vasina kubata pamuviri vachingoti zvichazongoita chete. Amai Maponga vanoti murume wavo hapana zvaaimbotaura nezvenyaya yokuita vana asi zvakazochinja nenzira yavasina kumbofungira vakasvika pakuzorambana.
Ndaroorwa ndakagara mumarriage mangu first year, zvinhu zvakatanga kungochinja. Tichigara navabereki mutaundi, mbereko yakaramba. Murumewo at times pakutanga anga asingatauri kana chinhu, haana kana chaimbotaura, angoti zvichaita.
Amai Maponga vanoti vasati vatombofunga kuti vaitove nedambudziko rekushaya mbereko, tezvara vavo vakauya mumba mavairara nemurume wavo vakavaranyurwa kuti vabude mumagumbeze vasina kana kumbopfeka, vachitukwa nemashoko asinganyoreke.
Saka ndatombofunga kuti idambudzi kuti baba naamai vakatoona kuti vadambudzi my-in-laws angu.
Amai Maponga vanoti nyaya iyo yakavarwadza uye vakajekeserwa kuti kana usina mwana hama nevanhu munharaunda vanokuona semunhu asina basa kana chiremerera. Amai Maponga vanoti vanosarurwa nekutarisirwa pasi zvokuti vakatombopindwa nepfungwa yokuda kuzviuraya.
Shoko rehungu Mwari nopuwa mabasa ohipi saka izvozvo zvaindirwa dzangu vana vehama dzangu kuti nekuti havana so saka vachitibata so.
Mumwe mudzimai amai Tracy Sanudi vekukambuzuma vanoti vakarorwa mugore 1977 vakashaya mbereko zvokuti vakamboedza kutsvaga rubatsiro kuzvipatara maprofita kun'anga asi zvakaramba. Asi amai Sanudi vanoti vakaita rombo rakanaka rokuti murume wavo haana kuvaramba zvokuti vagere zvakanaka chero zvazvo hama dzemurume dzichitaura mashoko anorwadza nenyaya yavo yekushaya mbereko.
Hapana chipatara chandina kufamba nen'anga nen'anga nemunhu chaiye anoziva kuti munhu anouchikwa kubva pakati kuenda pakati zvakaramba.
Nyanzvi munyaya dzezvekuita mbereko uye vachishanda mubazi reutano Dr. Robert Madzima vanoti kushaya mbereko mudzimba rave dambudziko guru riri kusangana nevanhu vakawanda munyika. Izvo zvakapa kuti hurumende iparure chirongwa chitsva chakanangana nevanhu vanoshaya mbereko. Dr. Madzima vanoti bazi ravo harina chirongwa chekuongorora vanhu kuti vanokwanisa here kuita mbereko muzvipatara zvaro. Izvo zvinoita kuti pasave nezvinyorwa zvinoratidza kuti vanhu vangani vane dambudziko iro sezvo donzvo rebazi reutano raiva rakanyanya kunangana nechirongwa chekuronga mhuri chete.
Hatina information yekuti muZimbabwe zvakakura zvakadii nekuti hatina programu yeinfertility. Ndo zvatoda kutotanga izvozvi zvekuita programu inotarisa infertility mupublic sector. Vazhinji vanobatsirwa uri vanoita tisangana dambudziko iri vanga vachienda kumaprivate sector kumaprivate doctor. Saka izvozvi toda kuti tinge tine government programu so that vanhu vakwanise kuwana treatment nemutengo uri reasonable.
Dr. Madzima vanoti kunyange hazvo kuine vamwe vanhu vanozvarwa vasingakwanise kuita mbereko, vazhinji vanoshaya mbereko nemhosva yezvirwere zvepabonde.
Dambudziko rekushaikwa kwembereko zvinozikanwa kuti idambudziko guru muSouthern Africa. Zvine chekuita nemafactors akati wandei, mainfection anonzi maSTI, but pane zvimwewo zvikonzero zvinokwanisa kukonzera kuti munhu ange achishaya mbereko.
Dr. Madzima vanoti havasi vakadzi chete vanotadza kuita mbereko. Dr. Madzima vanoti varume vanokwanisa kuita dambudziko iri zvakanyanya asi vazhinji vavo havade kubuda pachena.
Chakakosha ndechekuti kana kapo yashaya mbereko vaitwe mainvestigation, vaitwe matest zvoonekwa kuti dambudziko iri nderei. Pane nyaya dzekuti munhu anogona kunge akazvarwa aine dambudziko racho, kana ari mudzimai anogona kunge kuri kumachubhu kana kumazai, kana kuri murume kunogona kunge kuri kugadzirwa kwesikarudzi kunogona kunge kuine dambudziko.
Kubudikidza nekubuda pachena kwakaita amai Maponga nezvedambudziko rekushaya mbereko, vanoti zviuru nezviuru zvevanhu zvakavachaira runhare musi wavakabuda panhepfenyuro vachitaura nyaya yavo. Izvo zvakaita kuti vatange sangano rinonzi Hannah's Tears, iro rinonyaradza vakadzi vanenge vasangana nedambudziko rekushaya mbereko senzira yekugadzirisa dambudziko iri. Gurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo vanoti pane chikwata chavana chiremba vakatumwa nehurumende mhiri kwemakungwa kunodzidza zira zvokuchika vana kuitira kuti vazobatsira vanoshaya mbereko muZimbabwe kuitira kuti vakwanisewo kuita vana vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kuda kunzwa pfungwa dzenyu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvipatara apo vana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Tinokunzwa pfungwa dzenyu pamusoro pemusangano weUnited Nations General Assembly uri kupindwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuNew York. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti richaburitsa mashoko azere pamusoro peutano hwevakafanira kubata chigaro chemutungamiri wesangano iri Dr. Peter Magombei avo vachiri muchipatara mushure mekupambwa nekushungurudzwa. Komiti yedare reSenate yeHIV AIDS yogumbuka mushure mekunge Natfarm yaramba kuti mishonga yemaART yashomeka munyika. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 Mpandula 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
At the moment still not fit to be discussed and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations on observation and examination of him.
UDokotela Peter Magombeyi obikwa wathunjwa ngeviki edluleyo ubikwa lokhu eselatshwa esibhedlela seAvenues eHarare.
Umume esibhedlela awudula ngoba abantu bayahamba beqine beswela usizo kulomama okade egula ekuward 21 kumele aye kureview uhambe waphenduka ngoba eswele udokotela wakhe okade kumele ehlangana naye.
Umomo esibhedlela ubikwa lokhu uqhubeka usiba mubi ngoba odokotela belokhu bengakabuyeli emsebenzini kulandela ukungayi emsebenzini okuqale kumaviki amathathu adluleyo. Izizalane zeZimbabwe ezingamalunga awebandla le-MDC zitshengisele zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lokonakala kwesimo somnotho lesombusazwe elizweni. Zonke lezindaba lezinye nizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UDokotela Peter Magombeyi obikwa wathunjwa ngabantu abangaziwayo wacina evumbuluka sokudlule insuku ezine eNyabira duzane leHarare ubikwa lokhu eselatshwa esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. UDokotela Samson Dindoro, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi uDokotela Magombeyi kakho kusimo sokuthi sengakhitshwa kulesi sibhedlela. Uthi bamelele ukuzwa kobodokotela abamhlolayo ukuthi batholani egazini lakhe. Ucatshangelwa ukuthi wahlatshwa amajekiseni njalo watshiswa ngomlilo kagetsi. Uhulumende uthi kazi lutho ngalokhu. UDokotela Ndoro uthi okwamanje ababuyeli emsebenzini bengakatholi impumela yenhlolisiso kaDokotela Magombeyi njalo uhulumende engakakhuphuli iholo labo.
At the moment still not fit to be discharged and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations on observation and examination of him.
Gakafiki kusimo sokuthi asuke esibhedlela. Simelele ukuzwa ukuthi watholakalani egazini lakhe. Asikwazi lokho sokukhulunywa ngokuthi usehlaliswa esitulweni leso sibizwa kuthiwa i-wheelchair.
He's smiling, joking, responding. And yeah, just waiting for the results from blood investigation.
Uyakhuluma udokotela, simelele ukubona impumela yenhlolisiso yomzimba wakhe yenziwa ngodokotela abajiyeneyo. Ngizalethulela okuningi ngodaba lolu, ikakhulu ngingathola impumela yenhlolisiso yenziwa ngodokotela engaphuma ngokushesha.
As an association would want to actually publish once everything has been done on you, then we can give you a clear report. A angry doctor is hazardous to the, or is a health hazard to the patient. It's quite, is actually a danger to the patient.
Asingatholi umbiko wokuthi kwenzakalani kudokotela. Yiko okusenza ukuthi singabuyeli emsebenzini njengoba leholo lilokhu liphansi. Kuzusa ubuhlungu okunye okumangalisayo ukuthi izigulane zibiswele ngekhaya. Kuthi lathi phela udokotela kumele sikhangele kuhle ukuthi sihola njani. Kudokotela ongaholi kahle angeke aphatha kahle izigulane.
So we really seek for the lawyer to kind of address this as a matter of emergency and assist us so that we are well equipped.
Hello, okay. Ngudokotela Samson Dindoro, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ababona ngokwenzakalayo bathi kuthatha isikhathi ukuthi kuhlolisiswe igazi lomuntu ikakhulu nxa kudingwa okunjengechefu. Udokotela Elopis Banda ingcwethi kwezempilakahle ezimele yodwa uthi ukuhlolwa kwegazi okwenziwe udokotela Magombeyi kunjengokunye okwenziwa kwele South Africa hatshi eZimbabwe.
Ayatshiyana ama-toxicology but kuyathatha isikhathi amanye amaviki kuyathatha iviki yonke engabi khona.
Singathi khona kulungiswa khona apha eZimbabwe kumbe kumele kuhanjiswe kwezinye indawo.
Ayatshiyana angalungiswa lapha. South Africa.
Singathi anjengawaphi ikakhulu nxa sikhuluma ngakhonoko baba sibanda.
I-toxicology kaningi ingaba i-toxicology ekhangele ukuthi umuntu udleni leyo ivame ukuyenziwa lakhona eZimbabwe. But le khangele ukuhlola igazi ukuthi kulama-chemicals anginjani egazini ivame ukwenziwa eSouth Africa.
Singathi ke nxa kusenziwa eSouth Africa lakho kuthatha sibili amalanga athize sibili.
Iya, kuthatha isikhathi. Asiyonto ephangisayo.
Yes, ngathi ke kodwa nxa sibekhangela khonapho ke egazini bedinga ama-chemicals bajala ukubamba anjani khonapho?
Okuvamileyo ukuthi bakhangela njengokuthi umuntu ubenathi amaphilisi, ukuthi umuntu ubenathi amaphilisi awe-B P kumba wani. So bayakhangela umuntu amaphilisi e-B P ukuthi level yakhona inganani phakathi egazini. Nxa kukhona abakucabangelayo lakho babe betargeta khona kwa bakucabangeleyo ukuthi lokho akufanelanga kube khona kukhona ama-levels akhona. Njalo i-testing yakhona i-stepwise. Ungafica lokho ukuthi kakukho sidinga okunye, udinga okunye. Yikho kuthatha isikhathi eside.
Nxa umuntu kumbe sithi angahlatshwa ijekiseni ngabanye abantu bemhlabe okunye okuyinto okuthize, kuyabonakala lakho nxa bangakucubungula kuhle.
Nxa bekwazi ukuthi badingani bangakubona, but okuhluphayo ukuthi nxa ungavele ungacabangelanga ukuthi kuyini okudingayo kungahlupha. Bengahluleka ukukubona.
Singathi kumele ube lesazela kuqala.
Ya, nxa ulesazela ulesuspicion. Njengoba sisitsho ukuthi nxa umuntu le overdose yamaphilisi, sithi kumbe ama-pain killers, then uyakhangela ilevu yama-pain killers egazini ukuthi inganani. Ngoba uyakwazi ukuthi umuntu wena unathe amaphilisi la. Nxa ungakwazi ukuthi unathe waphi.
Alo ke ngudokotela Elopis Banda ingcwethi kwezempilakahle ezimele ubekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lomphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo obengaphenduli umakhale khukhwini wakhe. Kunjalo nje umumo ezibhedlela ubikwa lokhu uqhubeka usiba mubi ngoba odokotela belokhu bengakabuyeli emsebenzini kulandela ukungayi kwabo okuqale kumaviki amathathu adluleyo. Odokotela bathi kabayi emsebenzini ngoba abenelisi ngenxa yeholo elingeneliyo. Sixoxele nobhala obona ngelungelo labesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosazana Othilia Sibanda. Saqala ukumbuza ukuthi liqiniso yini ukuthi omama yibo abathwele nzima ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwe ngabodokotela.
Iye, yenge ngathola ama-reports ukuthi enkulumane clinic la omama abazithweleyo ababe sebedinga usizo lwaphambili lempilo. Bekusiba lobunzima obukhulu nxa sebethwelwe ngama-ambulance ukuthi beye esibhedlela esikhulu bebegcina sebephendukisiwe njalo ekliniki kugcine sokulokukhulumisana thize leziphatha amandla kungasacaci ukuthi kanti ovele obaphendukisileyo ngubani kungani abantu abaphumi mgceke ukuthi obaphendukisayo ngubani begcine njalo bebiselwa okudala ubunzima obukhulu kulabo mama basebenohlupho oludinga isibhedlela esikhulu.
Manje akuleke lezo ukuthi kugcine sokubonakala?
Hayi, ukubonakala bengingazwanga lutho okwakathesi.
Kodwa wona umumo ngokuzwa kwenu kuthiwa unjani sikhuluma nje?
Hayi, umume ezibhedlela awulula ngoba abantu bayahamba
zekine beswela usizo kulo mama okade egula ekuwadi 21 kumele aye ku-review uhambe waphenduka ngoba eswele udokotela wakho okade kumele ehlangana naye.
Manje bona labo abaphendukiswayo bagcina besenzani?
Sokulobunzima obukhulu ngoba lelanga elilandelayo esingathi ngolwaphetsheya i-review date uyabe ezile engaselayo engasakwazi ukuthi kuzamele abuyele nini. Osokudala ukuthi sokuyikuthi hhayi ngizahlola ngolwesine oluzayo ngoba empilo amadokotela lamalanga ukuthi namhla woba kubona ngolwesine kumbe ngolwesibili. Osokudala indleko eziningi ekugadeni nokuthi umuntu lwanathola amaphilisi ngendlela ngoba kuzaba nzima ukuthi ayewathenge engawabhalelwanga ngudokotela.
Bakhona yini abaphephela kobosiwalo?
Ye, kubosiwalo nothi kangako kodwa njengoba idolobho seligcwele labo othi uyathola wonke umuntu elayinile kulabo abantu abababiza bethi ngamapostoli.
Alo-ke ngunkosazana Otilius Banda unobhala ubona ngelungelo labesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abebandla lezanu PF kwele Canada bamanyene labanye babo baseMelika kanye labangane balelo bandla ekutshengiseleni besola izitsheso zenotho ezithulelwe eZimbabwe ngamazwe athuthukileyo edolobheni leNew York phambilini komhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba oUnited Nations General Assembly. Abezanu PF ayisibo bodwa abatshengisele ngomgqibelo. Izizalwane zeZimbabwe ezingamalunga ebandla le-MDC lazo zitshengisele zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lokonakala kwesimo somnotho lesombusazwe elizweni. Umavela Semhlanganya huye owe-Studio 7 uphe ithuba omunye wabe-MDC abakade betshengisela besekutshengiseleni lokho ukuthi aphe umbono wakhe.
Igama lami ngikhethiwe Bebe, ngihlala eToronto eCanada. Sibuyile lapha labangani bami ukuzotshengisela ngokwenzakalayo eZimbabwe. Sibuhlungu ngento esizizwayo ngezihlobo labangani ekhaya, so sibuyile lapha ukuzotshengisela. Abantu baningi babuyile and siyabonga bonke abantu ababuyileyo. Kulabantu ababuyileyo from indaweni eziningi, so sibuyile azohlangana khonapha kasazane, but okusibisa lapha lidubo liyi-one, what we have in common, yikho okusibisileyo lapha.
Lo-ke ngomunye obekade betshengisela edolobheni le-New York ngomgqibelo. Uhulumende umanyane lekhansili yedolobho lakoBulawayo ukusungula uhlelo lokuhlaba abantwana amajekiseni okuvikela umkhuhlane wendingindi lokubathontisela ivitamin A kusukela lamhlanje kusiyafika ngolwesihlanu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Kusukela namhlanje abe council yakobulawayo baphume ijumo behamba behlaba abantwana abalenyanga eziyisithupha kusiya kweminyaka emihlanu amajekiseni okubavikela ukubamba umkhuhlane wendingindi kanye lokubathontisela ivitamin A. Umqondisi wogatsha lwezempila kahle kucouncil yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uchasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Kusukusela mhlaka 23 umpandula September kusiyafika ngomhlaka 27 ngolwesihlanu abantwana abaleminyaka esuka kwenyanga eziyisithupha kusiya kwenyanga eziyi-59 kusitsho ukuthi abale 5 years bazabe bekhangelelwe ukuphiwa imithi or amajekiseni amabili i-measles indingindi baphinde bavikelwe njalo ku-German measles eyaziwa ngokuthi yirubela indingindi lezi zombili zizahamba lokuthontiselwa ama-vitamin A ngoba sokubonakala ukuthi abantwana abaningi bayasilela kuma-vitamin A.
Udokotela Sibanda uchaza indlela abazasebenza ngayo kanye le mikhuhlane ebakhona umntwana engabanjwa yindingindi.
Nxa umntwana ihlatshelwe indingindi akusibo bonke abahle bavikeleke esingathi i-coverage yakhona kumele yedlule i-85% ukuze abantwana bavikeleke. Ngakubeka njengomzekeliso ukuthi abantwana bonke bavikeleke emkhuhlaneni ungamemetheki uzuyethinta labantwana abangabe besilele kakhulu ekudleni kumbe njalo abalomkhuhlane wegciwane kumbe ezinye izinto zomzimba ezingabenza ukuthi amasotsha omzimba angasebenzi kuhle balakho ukufa ngalo mkhuhlane wendingindi.
Abezempilakahle bakhangelelwe ukusebenzela emakilinika ekhansili kanye lokuyafinyelela abantwana ezikolo ezindlini lemavinkilini. Udokotela Sibanda uyakuchasisa lokho.
Ubulawayo ulamakliniki akhe angu-19 kodwa-ke kuwona lawo makliniki angu-19 kuzakuba lamaqula azabe phuma engena ezindaweni emavinkilini emachurchi ezikolo lakho la yonke indawo lapho kungabuthana khona abantu ukuze abantu batholelwe lolu sizo duze kwalapho abahlala khona kungabi khona umuntu ohamba ngomude esiyadinga ukuthi umntana kahlatshiswe.
Umkhuhlane wendingindi ulakho ukuthatha impilo yabantwana abangavikelekanga njalo kuyathelelwana lula. Bonke abantu bayakhuthazwa ukuba base abantwana emakilinika ukuyahlatshwa lokuthontiselwa ukuze bavikeleke ekubambeni umkhuhlane wendingindi. Kusenjalo, odokotela baqhubekela phambili bekhalele umsebenzi ezibhedlela zikahulumende empilo le-UBH bethi loba udokotela Peter Mgombe esetholakele lokhe bemi ngesicelo sabo sokuba uhulumende akhuphule iholo ngoba bavele bengesenelisi khona ukuya emsebenzini kulandela ukuqansa kwentengo yempahla lokudla okungasahambelani leholo leli. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezidlula amashumi ayisikhombisa babuthene eHarare lamhlanje embukisweni wokwethulela uzulu ulwazi ngemisebenzi abayenzayo owe-2019 NGO Expo oqoqwe ngabomanyano wabo oyi-National Association of Non-Governmental Organizations. Intathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lumbukiso wamalanga amathathu oqale ngolwesine ubuthanise abenhlanganiso ezijiyeneyo kunhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokubukisa imisebenzi yabo ukuze icace kumuntu wonke la kuhulumende. Isiphathamandla senango unkosazana Nokuthula Machazi Mhluzana uthi bona njengenhlanganiso bakhuthaza ukusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende.
Sikhuthaza ukubambana ukwenzela intuthuko yelizwe lonke. So sikhuthaza ukuthi uhulumende abambane lama-NGO kusetshenzelwane kuhle ngoba sithuthukisa umphakathi munye. Njalo sikhuthaza ama-NGO ukuthi labo abe open to ukusebenza lohulumende, babe ngabantu abahlezi belindele ukuncedisa lapho uhulumende asilela khona.
Unkosikazi Lindani Maphosa usebenzela inhlanganiso ye-Hand in Hand Zimbabwe esezicintini eziyisikhombisa ezigoqela iLupane, Gwanda, Bulilima lezinye.
Ebulilima sikuma wards angu 10
ama wards angu-10 kulelini. I think sile Changwa, sile Mtunungwe, sile Dombodemba, iVulindlela, iMalanswazi, iKhame, iPlumtree Town. Siya trainer ngathi omama ukuthi beziqalisele amabhizinisi amancane ezindlela yokuziphilisa. So esikwenzayo siyabaqoqa bebe ngama self help groups.
Abakade bekulumbukiso babelibaziswa ngamaqembu omculo achiyaneyo. Osakhulayo uNontetho Ncube ubebukisa ulwazi losizo abalabo olungaphathisa kwezemichina yangalezi nsuku e-Information Technology, ICT, phansi kwenkampani e-IT Solutions, kanye lokulondolozwa kolwazi kuziphala esifana labo cloud.
E-cloud computing sabe sikhuluma ngokuthi ibhizinisi yethu kayingapheleli kuphela emaphepheni, kayingapheleli kuphela emafonini, but ayibe khona ku-internet. So ku-internet akusisho ukuthi singahlala ku-internet ukuthi umuntu sengakwazi uku-access at any time.
Unkosazana Progress Sibanda wenhlanganiso ye-Youth Empowerment and Transformation Trust uthi balezifundo zabatsha zokuba lolonga ukuba zinkokheli ezikhaliphileyo abangaphathisa kuntuthuko yelizwe.
Siyafisela ukuthi njengamayouth elizweni lonke asisebenzeni sonke because yithi ikusasa lakhona. Actually now sesithi ikusasa lakhona yithi. Saka kumele ukuthi siparticipate.
Lombukiso ungenwe ngabenhlanganiso zenhlangothi ezijeneyo zempilo okugoqela lemisakazo yezigaba eyama community radio stations lezabantu abakhubazekileyo betshengisa imisebenzi yabo yezandla. Bekule mihlangano ebisenziwa eceleni kwalombukiso ukugoqela owenziwe namhlanje wabatsha becebisana ngokuzithuthukisa owe youth conversation phansi kwendikimba ethi leave no youth behind, let together we speak. Ngimele iStudio 7 Harare, nguMark Peter Ntambe.
Good live talk lamhlanje sipha abalaleli bethu ithuba lokutsho imbono yabo ngokwenzakala elizweni kanye lokuphathelane lomhlangano ongenwa umongameli Mnangagwa o United Nations General Assembly in New York. Sekulequla lamagqwetha avela kumankampani ehlukeneyo elizweni asebumbe iqembu elizibiza ngokuthi Zimbabwe Institute of Medical and Compensation Law Trust, abanikela ukusiza uZulu oyabe ethe waphathwa kubi lapho ethe wayadinga usizo ezibhedlela ukuze ahlawulwe isibhedlela kumbe ngodokotela. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umnumzana Robbie Brian ngomunye wamagqwetha asebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Institute of Medical and Compensation Law Trust ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusungula linhlanganiso esizuzulu kwezokulwela kwamalungelo lapho ethe yaphazanyiswa kwezempila kahle.
Esikwenzayo ngamafitshane njengenhlanganiso yokuthi siyamela kumbe sivikile amalungelo abantu abagulayo abasuka bephathwe kabi omahlayana, kungaba ngomongikazi, kungaba ngodokotela ezibhedlela. Okunye njalo kumqoka okumele sikunanzelele ukuthi njengenhlanganiso sidila lama cases onke lendaba zonke, whether kwenzakala ezibhedlela zikahulumende esingathi ngama public hospitals kumbe kwenzakala ezibhedlela eziphathwa ngabantu ungodokotela abangekho kuhulumende esingathi ngama private hospitals.
Abenhlanganiso yezimklo uthi kayikhethi indaba abazithathayo lapho bemela abayabe bengaphathwanga kuhle ezibhedlela.
Siyathatha kuphela indaba zonke ezilungu kule sigulane esiyabe siphathwe kabi omahlayana, sacina sithola umonakalo sokungaba yikufa, sokungaba yikulimala ngenxa yokuthi udokotela olapho kumbe umongikazi olapho akasayenzanga umsebenzi wakhe ngendlela efanele. Siyancedisa futhi endaweni ezinjalo ukuba esigulane esinjalo sithole ukulungiswa kumbe esingathi ukuhlawulwa for umonakalo nalowo oyabe uyenzakile. Lokhu siyakwenza ngokusebenzisa inkantolo zomthetho, inkundla zomthetho ama-court, siyathatha amacala njalo, indaba ezinjalo sizihambise e-court, sincedise labo abangela imali. Lokho sikwenza kungela mbadalo, asihlawulisi.
Uyagcizelela uBrian ukuba konke lokhu kwenziwa ngaphandle kwenhlawulo.
Ebulawayo so far kulama cases amane apending esisasebenza usincedisa bona labo ababa affected, abanye ngaba abathola umonakalo ngesikhathi besiyabeletha, omama ekakhulu ababezithwele basuka baphathwe kabi ngodokotela, ikakhulu odokotela laba abangekho kuhulumende esingathi ngama-private doctors. At the end of the day bakhona sabalahlekelwa ngabantwana in the process, so siyancedisa khonapho ukubalwela amalungelo abo njengamagqwetha ukuze bethole ukulungiswa for i-damage or umonakalo oyabe wabehlela ngesikhathi be-engaged lama-hospitals wona lawo.
Lokhu kuza ngesikhathi sekule ndaba eziningi zababhekana lobunzima bephanjaniselwa ezibhedlela ukubalisa isehlakalo isanda kwenzakala sowesifazane olahlekelwe ngumphefumulo losane lwakhe eye esibhedlela esehelelwa edinga uncedo lokubelethiswa kuhlangothi lwalapho okubelethelwa khona eMbuyanehanda esibhedlela sePhakanyathwa Group of Hospitals. Kodwa abakulesi sibhedlela lezinye elizweni bakhala ngokusilela kwabasebenza kulezi sibhedlela kungalesi sizathu kulezehlakalo zalolu hlobo. Lanxa besibhedlela sePhakanyathwa Group of Hospitals besithi balusizi ngalesi sehlakalo, bathi kumele luthuthukiswe lolu hlangothi lwezempilakahle ukuze zingaze zaba khona izehlakalo zalolu hlobo. Obekhokhela kunhlolisiso eyenziwa ukudinga okuyikho okwabangela ukulahlekelwa yimpilo kwalumama esibhedlela sePhakanyathwa uDr Maximilian Jova, yena oyingcwethi kwezokuhlinza kwabagulayo, ulandisa kabanzi ngasebekutholile.
They were so busy that even some of the doctors, two of the doctors of the four,
umsebenzi omningi kakhulu mhlalokho wenza odokotela ababili baya ukuyasizana ukubelethisa abesifazana labo.
Kodwa benhlanganiso ye-Medical and Compensation Law Trust bathi ukukhala ngesimo kwezempilakahle kuyikucatsha ngomunwe ngoba ezinye zendaba zakhona kungezibangelwa yibuchapha balabo abasebenza kugatsha lwezempilakahle. Kungalesi sizathu besithi kabayi kubuyela muva kwezokutholisa usizo kulabo ababe bengaphathwanga kuhle lapho beye bayadinga usizo ezibhedlela, kungaba ngezikahulumende kumbe ezalabo abasebenza bezimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Mevis. Okwamanje kesikhangele ezemidlalo. Ulokhu ezibambe esidukwini kuqembu le-Highlanders uMandla Mpofu loba nje umqeqeshi omutsha oyisizalwane seNetherlands efike eZimbabwe ngesonto ntambama. Okuningi athikuzweni kuJoseph Njanji.
Umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders uHendrik Pieter de Jong ufike kobulawayo ngesonto ntambama, kodwa akazoze yahlala udumele umsebenzi wokuba umqeqeshi weqembu leli njengoba kumele eqale athole amaphepha amvumela ukuba uselayo imvumo yokusebenzela kwele Zimbabwe. Ngalokho-ke umqeqeshi uMandla Mpofu onguye obephiwe isikhundla sikamqeqeshi weqembu le-Highlanders ngemva kukahamba kukaMatinda Ndlovu nguye olokhu ezibambile kuqembu leli. Njalo utshele i-Interseres indaba zemidlalo ukuba bakhangelele ukunqoba emdlalweni wabo abazawudlala ngolwesithathu leqembu lebulawayo Chiefs.
Siqalise kubi kakhulu and okakathesi asingeke sikuthola de sikukhangelele, but bona ngani amagame aseleyo sokumele abantu bedlale nje abafuna bedlale ukwenzela ukuthi sibone ukuthi i-Highlanders Football Club iyabilokhu ku-PSL.
Iqembu le-Highlanders lizedibana lelebulawayo Chiefs emdlalweni wamaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo, njalo abhekane lengozi yokugunyulwa kusigaba saphezulu ngoba ihlezi phansi kwengalane yemiklomelo. Iqembu lebulawayo Chiefs okuyilo eliyabe lisekhaya ngolwesithathu lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lilemiklomelo ngamashumi amabili lowodwa, kuthi ele-Highlanders lihlezi endaweni yeshumi lantathu lilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu. Lo mdlalo wangolwesithathu uzawupha umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders ithuba elokuba babone abafana bebhozo bedlala, okungamphathisa ukuba alungise inhlelo wezokuba abaqeqeshi njani ngesikhathi elindele ilungelo lokuba asebenze kwele Zimbabwe. Ngokusenjalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqulo ama-Warriors linqobele Lesotho nge-3-1 kuhlandla lokuqala ilo mdlalo wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo ye-Africa Nations Championship akumbe yitshani ngamafitshane ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Lempumela icho ukuba iqembu leZimbabwe lizifake esimeni esihle sokuyaphatheka kulimidlalo edlalwa ngabadlali abadlala besekhaya kuphela. Ngimile iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph. Singakehlukanike sikhangele inhloko zendaba. Udokotela Peter Magombeyi obikwa wayethunjiwe elokhu eselatshwa esibhedlela seAvenues eHarare. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, senditshiya ke kuStudio 7 Live Talk, kodwa lingakhohlwa olunye uhlelo ekuseni ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.